Masangano aya aratidza kushushikana zvikuru nemashoko ari kubuda anoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC iri kushanda nemauto munyaya dzesarudzo izvo zviri kugara zvakashorwa mazuva ose nemapato anopikisa. Sachigaro we Crisis in Zimbabwe Coalition va Rashid Mahia vati masangano avari kushanda navo haasi kufara nekuchichidzirwa kuri kuitwa vanhu nemauto uye kushanda kuri kuita ZEC nemauto mugadziriro yesarudzo.
Tine zvinhu zvatinoti zvinofanira kugadziriswa kuti sarudzo dzive sarudzo tsvene. Sarudzo zvinoita kuti vanhu vasarudze vatungamiri vavanoda vasina kumbunikidzwa. Chokutanga nyaya dzemauto. Mauto haana nzvimbo yekushungurudza vanhu kuti vasarudze vanhu vasingade kusarudza. Tinoziva kuti tine nhoroondo kubva muna 2002 yekuti mauto akatiwo chigaro chemutungamiri wenyika chigaro chakagara chakagadzirwa chekuti pana munhu asina kwanisa kutungamira zvakati vanhu vasina vasha. Tozoona futi zvakaitika muna November 2017. Saka zvinoratidza izvo kuti mauto ari kunyanya kupindira munyaya dzematongero enyika. Tinoti isusu kusadhak tiri kuti dai yapindira yataura nehurumende yezimbabwe. Hurumende yezimbabwe iremekedze mutemo unowanikwa mumasadhak principles guidelines governing democratic elections neafrican charter on democracy and elections kuti vakwanise kuva nesarudzo dzisina mhirizhonga pave nesarudzo dzinoremekedza kodzero dzevanhu.
VaMahia vati zvakakosha kuti nyika dzemusadhak dzichitungamirirwa neSouth Africa dzizeye zvakadzama zviri kuitika muZimbabwe. Vakurudzirawo vatori venhau nemasangano achange achiongorora sarudzo kuti vamire pachokwadi panguva yesarudzo kuitira kuti pabude chokwadi chinoratidza mamiriro ezvinhu munguva yesarudzo. VaMahia vakurudzirawo munhu wese anokwanisa kuvhota kusanganisira vari kunze kwenyika kuti vavhote musuwe sarudzo kuitira kuti nyika ive nevatungamiri vakasarudzwa murunyararo.
Se Crisis in Zimbabwe Coalition nema boka anomirira kodzero dzevanhu tinoda kuti tikurudzire vana veZimbabwe vanogara vasiri muZimbabwe uye nevari muZimbabwe kuti vaende kunovhota musi wa 30 July. Kuve nevamapepa enhau venhau hurumende aya aite basa ravo asina divi raakarerekera mune makwanisa kusangana achitaura nyaya dzake achitengesa bato rake raanotumirira.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati hurumende yeZimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzavanhu. Vatiwo vaongorori vesarudzo vanofanirwa kushanyira nzvimbo dzese kuitira kuti vaone nemaziso zvinenge zvichiitika.
Sesangano reHuman Rights Watch takabatana pamwe chete neCrisis in Zimbabwe Coalition tanga tichitaura mamiriro ekunze panyaya dzekodzero dzevanhu tichipinda musarudzo dzemwedzi unouya muZimbabwe. Tichitaurawo kuti nyaya yemauto chikumbiro changa chiri chekuti hutungamiri hwemauto muZimbabwe hutaure pachena kuti havazopindi munyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzekuvhota kuitira kuti vana veZimbabwe vese vakwanise kunovhota kupinda musarudzo vakasununguka vasingatyi. Tichitaura nyaya dzekuti kutyisidzirwa kwevanhu kumaruwa kunofanira kuti kupere. Tinozvigamuchira kuti vamunangagwa mutungamiri wenyika vakataura kuti vanodawo sarudzo dziri murunyararo dzejechetere dzisina mhirizhonga. Tinokumbirwa kuti izvozvo zvichiitwa nekukasira. Zvakarewo tinotenda kuti vaongorori vesarudzo vakakokwa kubva kune dzimwe nyika dziri kunze kusanganisira vana European Union, Commonwealth, kune vekuAmerica nevamwe vese vemusadhak neAfrican Union. Tinokumbirawo vanoongorora sarudzo kuti vasangoperera mumadhorobha asi vapindewo mumaruwa vagare kumaruzevha vachiona kuti chiiko chiri kuitika kuitira kuti kuve nerunyararo tichipinda musarudzo nekubuda madziri.
Vatiwo mutungamiriri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa sachigaro weSadak vanofanira kuona kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzaitwa nemazvo.
Takatarisa hurumende yeSouth Africa yava Cyril Ramaphosa vanovawo vari kutungamira pari zvino sangano reSadak, tinotaura kuti zvakakosha kuti nyaya yeZimbabwe itambwe zvakanaka murunyararo kuitira kuti Zimbabwe ive nekugadzikana, kuitirawo kuti South Africa isazoramba yakatakura mutoro wekuti zviuru nezviuru zvakazanirana zvevanhu vanouya kuno kuSouth Africa vachitsvaka upoteri. Saka zvikagadziswa kuZimbabwe zvinoreva kuti South Africa haichisina dambudziko. Ndo zvatiri kutaura kuti dei South Africa vaongorora ipapo. Kwete kuita zvenguva yapfuura yegore ra 2008 zvekuti vambeki vainge vakati kwati kwati nedivi reZANU PF vachiedza kuti vanga vasiri mutongi gava maenzanisi. Saka tinovimba kuti Ramaphosa vachatora gwara rakanaka rekuva mutongi gava maenzanisi vachiyananisa vachionawo kuti zvechokwadi. Zimbabwe yava nerunyararo, yava nesarudzo dzakanaka dzinoita kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vari muSouth Africa nedzimwe nyika vakwanise kudzokera kumusha vakafara vasingatyi.
Masangano anodarika zana aya atiwo hurumende yava Emerson Mnangagwa inofanira kuremekedza kodzero dzavanhu uye kuona kuti vatori venhau vashanda vakasununguka. Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa30 Chikunguru. Sarudzo idzi ndedzekutanga kuitwa mumakore makumi matatu nemasere vaRobert Mugabe vasingakwikwidze. Masangano avana chipanga mazano anoti sarudzo ine mutsindo iri pakati peZANU PF inotungamirirwa navamunangagwa neMDC Alliance iri kutungamirirwa navaNelson Chamisa kunyange hazvo paine mapato akawanda ari kupinda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.